Ungano recha pungu chavani nyike chekanga isingali miwi. Pakazosika umwe murungu wewe mapanda waiva nenharo. Akati ndinorima. Vakati kana ukalima ipapo pana panombangu pakaparo zvasaucha zvopasene ndino bvawa buda. Akati handibudi bodo ndinorima ipapo pano. Zvino mabhoya akaenda mamwe kundocheka ukano muchina. Vamwe vechiti manager dzakoko. Chapungu chikabva chasvika. Vakasiti murungu wetarisa nhasi watipavira. Echino chia chapungu chataireva nhasi chasvika pano. Icho chakagwemba chichiti. Tengeni wende, unde, indeka, tengeni wende, unde, indeka, tengeni wende. Pungu lengoro lengo manani, chandaka jama tengeni wende. Pungu lengoro lengo manani, chandaka jama tengeni wende. Tengeni wende. Chandaka jama jengeni wo hendeka 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 wakasiti tarisa wane nawe murungu mapanda iwe nazi watipalina sokutaura kwatambeza kuti chapungi chichine ngozi ino inyika yacho aimwi iwe zvauya nhasi panotera voni tuone mufudira ukombo tinokura iye akati homwe asi ndinoenda kumba ndinondotore chipepa ninga kuri shiri nemakiteni haikona ndinondichambedza ndione ipapo zvino ndokuramba ngoti tamatatame futi ndokumira dadacho tirimwe mudeka tinongotamba tirimwe mudeka zvino ndinotamba zvino nokuda kukuendera kuti ndichikuruka akati koti tazvao Vakatichera kufema kunete mwiri pandire nhopi nhasi zvakuwana mapanda iwe nhasi unoti wazviona nhasi ipo pano vabvisa mudzimu achipedzironda nhasi unoreva nhuti zhinji nje mai vangu vachandirevura hokufamba vakachizo muchivanja zvikange ndini muzipa zvo
Oh,